Kwata chine mukurumbira ichi chabatana nezvimwe zvikwata kutsvaga vatambi vatsva vakatarisana nekuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera apo vakapedza gore rese vachirwisana nekuramba vari mugungano reCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos yatenga Hilary Bakacheza kubva kuTriangle naCarlos Mavurume kubva kuHerentals uyezve vatambira Edward Sadomba uyo adzoka kuchikwata ichi kubva kuLibya uko aitambira Al Hilal iyo ine mukurumbira muAfrica. Hilary anobva mumhuri yenhabvu ine mukurumbira inosanganisira Rafael naMaxwell avo vakaita mbiri vasati varegedza zvenhabvu uyezve Sadomba anozivikanwa zvikuru nekukanda zvibodzwa pamadiro. Ava ndivo vatambi vekutanga varaurwa neDimbare panguva iyo zvimwe zvikwata zvatove nevatambi vavo vese vemwaka uno. Asi mubati wehomwe wechikwata ichi vaWebster Marechera vanoti vapa murairidzi wavo Lloyd Sugobe mari yekutenga vatambi vaanoda kuti avhare mabure akaonekwa mwaka wapera apo chikwata chavo chaitatarika zvinotyisa. VaMarechera vanoti Chigove ndiye anoziva pasina kumira zvakanaka.
Mutambo uyu teve varairidzi, ndikangoti makochi ndovaridzi wemutambo, kuona kuti munhu achasarudza vakomana vake vanotamba musiwo. Isisi chedu semaexecutive tinenge tichingopa support, but mutambo uyu wakatarisana nechi nevarairidzi ndovaridzi vavo, kuona kuti apa ndodaidai kuti ndikunde muwangu.
Dynamos inonzi iri kuita zvekare hurukuro nemubati wepagedhe weYada Steven Chimusoro uyo vari kuda kuti atsive Tonderai Mateyunga uyo ari kudiwa nezvimwe zvikwata zvekuSouth Africa. Asi Dynamos inofanira kugadzirisa nyaya dzevatambi vavo vanodarika gumi avo vari kuda kusiya chikwata ichi vachienda kune zvimwe zvikwata. Murairidzi wavo Chigove haasi kuda dzokororo yezvakaitika mwaka wapera apo Dynamos yakapedza gore rese ichirwisa kuti isabude muPremier Soccer League. Chigove anoti ari kutarisira rutsigiro rwakasimba mwaka uno kubva kuvatsigiri vechikwata chake avo anoti vanosvika 10 million.
7 dzaitaurwa tichiri 10 million izvozvi taa 14 million, saka Dynamos ine 10 million supporters nevasati vamboiona ichitamba. Saka kwese kumareserva kwaGutu kuguruve kwaruzape ndinoti ngavarambe vanesu vavimbe nesu nekuti iwo ndiwo mudzimo weDynamo.
Mwaka wapera Dimbare yakazopedza iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rezvikwata gumi nezvisere rePSL iri. Chakanyanyorwadza vatsigiri vavo ndechekuti Dynamos yakapedza iri pasi pezvikwata zvinoteverwa neChaunga, Capes United neHighlanders. Asi vari kutarisira shanduko mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.